Kunzwi kwakwe zvakaitika pamhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwatanga muHarare nhasi kuchitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Monhlante vachitora mashoko avo vafakazi vasati vatanga kutura humbo hwavo kukomisheni iyi vaMonhlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vati chavari kutsvaga ichokwadi chezvakaitika kuti chibude pachena.
Our tasks will be as follows. One,
basa redu ratakapiwa nderinotevera kuongorora kuti zvii chaizvo zvakaitika zvakakonzeresa mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu ine chekuita nesarudzo, kuongorora kuti ndivanani vakaita zvavakaita uye ndivanani vaivatungamire uye kuti vaizviitirei uye kuti vakashandisa nzira dzipi kuti kuita zvavakaita pairatidziro, kuona kuti chii chakaitwa nemapurisa kuchengetedza mutemo nekugara zvakanaka, kuita tsvagiridzo yekuti vechiuto vakazopindira sei mukubatsira mukuchengetedzwa kwemutemo nekugara zvakanaka, kutarisisa kuti chisimba chakashandiswa chakanga chakakodzera here pakuchengetedza veruzhinji pamwe nemutemo nekugara zvakanaka kwevanhu, kuongorora kuti zvinhu zvakaputswa kana kukuvadzwa uye kuti vanhu vakakuvara zvakadii, kuita tsvagiriso yezvose zvine chekuita neongororo yekomisheni yedu, kupa kurudziro yedu mune zvatinenge tawana uye kupa mutungamiri wenyika zvatinenge tawana muongororo iyi mukati memwedzi mitatu kubva patakagadzwa kuti tiite basa iri.
VaMonhlante vachipedza kutaura, vatori venhau vemasangano akazvimirira vanyunyuta kunaivo vaMonhlante pavanzi vachibuda muhotera manga muchinzwikwa nyaya iyi kuitira kuti kusare vatori venhau veZBC chete. Mumwe wevatori venhau ava, Violet Gonda, uyo anoshanda akazvimirira, audza vaMonhlante kuti vatori venhau vese vanofanirwa kubatwa zvakafanana sezvo kunzwikwa kwenyaya iyi kuri kuitwa pajekerere.
Zvinoshamisa nekuti zuro chai chai the Minister of Information Monica Mutangwa akataura pa press conference kuti media yese, whether kuti media ku state or private media, you receive equal treatment. Asi nhasi tauya kuno ku commission of inquiry tonzwa kuti only ZBC ndiyo inobvumizwa kupinda ne camera mukati muri kuitwa ma public hearings, so of course vanhu vakawanda havana kufara nazvo, especially iwo my journalist, because at the end of the day it's a public hearing, they should allow everyone kuti vanhuweswa pinde imomo. So petapinda tabvunza iwo vaMonhlante because atakutobudiswa after wangoita opening my opening remarks and my introductions kuti media nga ichibude pongosara iwo vanhu weZBC. Saka tikati how can you have a public hearing nezvinhu zvakadai where you're not even allowing the independent media to also access, and it is not only the ZBC that should have this monopoly zvinonga zvichitika munyika munomu. So luckily wazwisisa wakativumiza kuti tigare tirimo kuti tione kukavha zvazviri kuitika nasi.
Mushure meizvi vafakazi vapahumbo hwavo kukomisheni iyi vanosanganisira muzvare Patricia Ruzawi avo vaiva mumwe wevaongorori vesarudzo, vaWalter Mutanga avo vanochengetedza pamuzinda webepanhau reHerald navaPeter Manoa avo vati vanoshanda pamahofisi eZANUPF muprovhinsi yeHarare vati mhirizhonga yakaitika musi uyu yakakonzerwa nevechidiki veMDC Alliance avo vavanoti vairatidzira mudhorobha. Muzvare Ruzawi vaudzawo komisheni iyi kuti dai hurumende yaona kuti mahofisi emapato ezvematongerwo enyika abviswa pakati pedhorobha kuitira kuti veruzhinji vasakuvare kana kufa kana vezvematongerwo enyika vachiita zvemhirizhonga. Mumwe wevapa ufakazi vaLawson Nyanhanda vatiwo vakamanikidzwa nemasoja kubuda motokari mavo vakashungurudzwa zvakaomarara nemasoja aya ndipo pavanoti vakazototesa mabhurugwa avo vanzwa pfuti dzichirira. VaManoa vatiwo mapurisa akaridza pfuti pamahofisi eZANUPF ari muna 4th Street kudzamara mabara apera mushure mekunge varatidziri veMDC Alliance ava vapisa motokari dzaiva pamahofisi ebato ravo aya pamwe nekukanda matombo akasiya mahwindo emahofisi avo apwanyika. Mumwe wevakapfurwa pamhirizhonga yemusi uyu vaAdrian Munjere avo vanga varipowo nhasi panga pachinzwikwa nyaya iyi vati vari kushushikana zvikuru nezvakaitika izvi.
Hairiri kupfurwa kwandakaita maonero andakaita hangu anofanira ari masoja akandipfuura, but ndisina kufesana navo, handina kuonana hangu navo, but taiziya kuti vanhu vaitiza vachibva uku vachitananswa kubva kuhavestu kuvaitananswa nemasoja ende pandakapfurwa kuti ndichindigare pasi papasingagarike because dzairamba dzichingorira takabva tatanga kutiza mona vanamborasa pfungwa panguva yacho ndichitizira kucentral police saka kubva ipapo zvandaafekta zvakawanda muupenyu hwangu mona handichakwanisa kushanda kushandisa ruoko rwangu this is my right hand zvakaremara ndaane kabuka kafiye kaikaiki kuti panongoitika ndaane kuvhunduka ndaane kutya kana kurara chaiko chaiko zvirundi ndikutambura maona nezvinhu izvozvo zvakandiafekta zvakawanda mabatiro andaimboitawo mari kana mushandiro wandaita ndiri munhu wekuti maona physically strong munhu anongoita mabasa ese ese ngoti ndingokwanisa kurarama pakanzi pari kudiwa manual labor nandichingoita ndichingowanochi kurarama munongoziva senyika yedu isina mabasa iyi but ndiri kurwadziwa ruoko harisati rwandizorodza pain in fact ndinomwa about 12-10 matablets 8 tablets a day mona kungoita get rid of pain chete chete mona apa ndaichifanira kunge ndine 2 weeks ndakarara ndiri kumba ndichipora after op but I had to come here ndanzwonzi kune inquiry kunoko
kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu uku kwanzi navamuhlante kuchaenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi pamhirizhonga iyi pakafa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimirira anoti uhwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamuhlante vati vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.